mutemo wakaiswa na Emmerson Mnangagwa achisanisa Presidential Temporary Measures Act achiamenda Exchange Control Act kuti vafosere nyika yose kuti ibvume kutenga US dollar nerate yavo ye 1:82 or 1:83 iyo inenge yabva kuauction rate.
Izvi zvinoshanda here vabiti?
Zvokutonga nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hazvidi mbabvu. Izvava kuita zvembabvu izvi kurakidza kuti kudzurira kwavakaisa mari yemunomu, the reintroduction of the Zimbabwean dollar, kwakoniwa. Kwakoniwa nokuti parallel market rate yeZim dollar to the US public market iri kuramba ichingokwira. Zvino iko zvino yatova kuma 140 yatova kuma 150 zvoreva kuti kana ivo vachitaura kuti ikonomi yakuita stability vanenge vachireva nhema dzakaimbwa namukoma XQ baba Putin. Ikonomi yakawondomoka, maprices ari kukwira, tadzoka muhyperinflation mode, vana havana mabasa, mishonga haiko kuzvipatara uko.
Mutemo uyu uchakonzera matambudziko akaita sei semaonereni?
Tichaona zvinhu zvichikwira zvichidhabla immediately, ende tatozviona izvozvo mukatarisa kudhura kwakuita simendi, kudhura kwakuita shuga, kudhura kwakuita zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvabva zvakwira, kudhura kwakuita chingwa chaiko, kudhura kwakuita mafuta. Zvinhu izvozvo zvichashaika futi, ende zvoreva kuti vanhu vanenge vakuenda kusouth africa, kubotswana, kuzambia, kumozambique vachinotenga. Zvoreva kuti vazhinji vachafa nenzara. So the first impact of SI-127 is to cause a huge inflation spike. Second impact SI-127 icha ingiriza humori.
Munorevei apa?
So muchaona ivo vezanupf vachiita humori, vachaamba vakabatira paus dollars. Mukaenda kumagaraji avo, kana ari magaraji ana zuva, ana sekunda, nanhasi uno kutaura kuno kwandiri kuita ari kutocharja price in my US dollars. So there will be an economy yevarombo inoshandisirwa US dollar at 1:82 kozoya economy yezvigarananda where the US dollar will operate but in an open market rate yayo. Chekupesira chanda kutaura ndechekuti taneta nokutongwa nemapresidential decrees asingaende kuparliament. So chimutemo chinonzi Presidential Temporary Measures Act chinofanira kukanzurwa,